Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gunyana 15/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rehutongi wejekerere reInternational Day of Democracy vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachiti munyika hamuna hutongo wejekerere. Asi vanotsigira hurumende vanoti Zimbabwe inotevera bumbiro remitemo mukucherechedza hutongo wejekerere. Vanotevera nhabvu vochema-chema nekushayikwa kwezvibodzwa zvakawanda mumitambo yenhabvu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva rehutongi wejekerere reInternational Day of Democracy. Munyori mukuru musangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vachiti zuva reInternational Day of Democracy mukana wekusimbisa kukosha nekuchengetedzwa kwekodzero dzekuti vanhu vataure vakasununguka. Masangano akazvimirira achishanda akasununguka uye kuchengetedzwa nekusimudzirwa kwekodzero dzevanhu pasi rose. VaGuterres vayambirawo kuti kana artificial intelligence ikasashandiswa nemazvo inokwanisa kukanganisa hutongi wejekerere. Zuva iri riri kucherechedzwa apo munyika muine kuchema-chema kwevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu kuti hurumende iri kushandisa chisimba. Asi hurumende inozviramba ichiti munyika hamuna kumbunyikidzwa kwevanhu. Asi mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Kennedy Masie vanoti zvizhinji zvinoda kugadziriswa pamusoro pekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu munyika kuti nyika izonzi yave nehutongi hwejekerere. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nyaya yedemokrasi inyaya inokosha especially kunyika kwedu kuZimbabwe nokuti inoinvolva kuremekedza kwemainstitutions ehurumende anosanganisirawo atingati judiciary, anosanganisirawo parliamenti, executive zvekare endikuonawo zvekare kuti mabumbiro remutemo rachengetedzwa vachitadzawo zvekare atingati pachirungu matenets erule of law. Saka kana vanhu vachipokana nezviri kuitika kuZimbabwe vachitaura kuti hakuna yatingati iyo demokrasi zvinhu zvisingave zvisingashamisi.
Chinofanira kuitwa neZimbabwe kuti vagosvikawo pakunzi aiwa munyika mane hutongi hwejechetere.
Chifaa kuitwa kuZimbabwe chekutanga kuremekedza bumbiro romutemo ende kuremekedza kodzero dzevanhu. Iko zvino tinoona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu kunyanya-nyanya kana vanhu vachida kupokana kana kuda kudemonstrata mumastreets kuZimbabwe zvinhu zvinototadzika kuti zviitike. Ende uyezve yatingati force inoitwa nehurumende kana vachiita counter. Chikasa zvekare kuZimbabwe kuti pane vanhu vanenge vachipokana nezvekare zvinoita hurumende kana vachiita tingati counter mademonstrations kana counter tingati massive liberties anenge achiexpressa nevanhu mumiro yeutemo. Zvinhu zvinova tichiita kuti vanhu vazoona senge hurumende isingaremekedzi atingati mafundamental freedoms ari mubumbiro romutemo. And zvichitaka zvekare zuva irori reinternational democracy izuva rinokurudzira atingati mahurumende ari pasi tirese kusanganisira Zimbabwe kuti varemekedze mitemo yavo yavakagadza munyika mavo, varemekedze mitemo yavakasainawo kumasangano akaita sena United Nations ayo anoita kuti vaumbiridze yatingati culture yekuti vanhu vave vari vanhu vakasungunuka kuva vachibatsirawo zvekare kuti iyo culture yedemokrasy kuti iwe inoenda mberi, kusanganisirawo zvekare kuti paitewo atingati mafree and fair elections anoita kuti vanhu vave ne pride and the confidence kuti iyo institution of democracy inoshanda pakutonga nyika.
Tinoona iyo hurumende inoti iyo aiwa ivo vanotoona kunge vari kutonga neutongi wejechetere, asi vanoti ivo vamwe vanhu vari kuda kuvarwisa vavanoti madetractors ndivo vanoti ivo munyika hamuna utongi wejechetere. Munoti ipapo
zvinhu zvavanenge vachionawo nedivi ravo ravanenge vachiona sevanhu vari kutonga. Nekuti chatinoona kuZimbabwe inyaya yekuti hurumende kunyanya-nyanya iyo iripo iyi ihurumende isingatereri vanhu. Saka zvainenge ichiti iri kuita zvinhu zvainenge ichimboti iri kuita chero nangwe vanhu vachipokana nazvo. Iko zvino tichitarisa kumajere kwakanyanyowanda vanhu vari kupokana nehurumende kana kuti vanhu vari kuzama kuda kuekspresa atingati magrievances avo kuhurumende, but chaanosangana nacho kusungwa kana kuabductwa kana kuurawa sezvatikuona zvekare kuti iko zvino tine vamwe maactivists achiri kushayikwa akaita sana Itai Dzamara. Hurumende haisina hanya nyayo kuti vaoziwe kuti vari kupi. Zvinhu zvisingataridzi kuti asenge hurumende ine hanya nekuda kukumbiridza yatingati demokrasi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kennedy Masie, vachitaura neStudio 7 vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato reZANU PF vamasimba Mavaza, avo vanoti munyika mune utongi hwejekerere.
Chekutanga ndechekuti demokrasi hazvirevi kuti vanhu vanenge vapara mhosva havasungwe. Zimbabwe inyika inochengetedza kutonga kwegutsa ruzhinji uyezve kutonga kwejechetere. Inyika yakarwira demokrasi, yakatoenda kuhondo kuti demokrasi inge ichipraktiswa muZimbabwe. Saka hurumende ZANU PF haina chikonzero chekutyora mapazi edemokrasi, nekuti ndozvavakanofira, ndozvakafira hama dzedu, ndozvatakadikitira nekubudira ropa kuti nyika yedu ibvumirwe kuva nerutongo rwegutsa ruzhinji, rutongo rwejechetere. Saka Zimbabwe haiwanikwe pakati penyika dzinotyora kodzero dzevanhu. Uyezve tofanira kugara takaziva kuti kusungwa kwevanhu vanenge vapara mhosva hazvireve kuti kodzero dzavo dzatyorwa. Vanozoendeswa kukoti dare ndorinozoti aiwa vane mhosva kana kuti havana, asi prosesi yekutanga ndeyekuvasunga inoitwa nemapurisa. Dai pane ari kuti ndakasungwa handina kuendeswa kudare, tingadai taita apanodzvinyirwa. Asi munhu wese anosungwa anopedzisira apinda mudare. Dare harizviudzwe zvokuita nehurumende. Saka vanhu vanenge vasungwa vese, vamwe vacho vanenge vasina mhosva, ndozoratidza kuti aiwa nyika haisi kumbunyikidza iri kuita zviro kwazvo zviri pabumbiro remutemo wenyika, bumbiro remutemo webato riri kutonga.
Asikati noona Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi vachinzi ivo vanofanira kugadzirisa nyaya yerule of law kana kuti nyaya yeutongiwo iwe jechetere. Munopaona sei papa?
Ndonyaya yatikurusana nayo mazuva nezuva muZimbabwe kuti aiwa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe hazvina maturo zvechokwadi. Vakatemera zvirango izvi vanhu vane chavanoda kubva kuZimbabwe, chavari kunyima, vari kuda kupindawo muZimbabwe vaidzvinyirirewo. Asi nekuti vari kurambidzwa, vanofunga kuti kana vakambunyikidza Zimbabwe nekuitemera zvirango, vana veZimbabwe vachanzwa nzara vosimuka vorwisa hurumende yavo. But chokwadi ndechekuti aiwa even United Nations yakaramba kutemera zvirango. Tine zvirango neEuropean Union neAmerica. Hongu kune vana veZimbabwe vanopikisa hurumende, vanoda kuti chese chinogona kuisa hurumende pasi vachimbundire kuita kuti hurumende iwire pasi iyo vagotonga. Ndo vanenge vachipeshedzera mheshe mukono vachiudza dzimwe nyika kuti munyika medu hamuna utongi hwejechetere. Saka izvazvi ngativhundutse nekuti vari kutemera mizvirango izvozvo naivowo vari kutyora mitemo asi nekuti ndo vane simba ndo vane mari hatina zvatokwanisa kuvaita iko zvino asi rimweni zuva gava richadambura haro musungo.
Asi pane chakaipa here kuti nyika igadzirise nyaya idzodzi dzakadai sekutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe kuti vapinde pane zviri kudiwa nepasi rose kuti munyika muve neutongi hwechechitere?
Chinhu chinogadziriswa chinhu chinenge chakatyokana chakaminama. Isu tiri kuti nyaya dzeutongi hwechechitere, nyaya dzekodzero dzevanhu muzimbabwe hadzina kuminama, hadzinotevedzerwa. Saka hatigadzirisi chakagadziriswa kare. Asi kana pane pange kana kuti parimwe rutivi ruda kukwenenzverwa, hurumende yaedza nepainogona kuti tinongedzerai pamunofunga kuti apa ndopari kubaya tibvise minzwa iripo.
Avo vanga vari nhengo yebato rezano PF vamasimba mavaza vachitaura neStudio 7 vari kuBritain. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Dino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Pride Kawara avo vane studio yavo inogadzira mimanzi uye vachimaneja vaimbi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu zvanhu zvakaoma kubva patikatanga. Even nanhasi zvichiri kurwadza. It's not an easy journey. Nekuti ndakatanga zvemusic management when I was in form two kuma2012 ikoko 2012 ndo pataitangawo nevamwe vaimbi vanga vachasimuka muruwa nekuti by then ndaigara kuruwa. Saka pane vaimbi vanga vachasimuka ikoko kuruwa, saka ndaingoita zvokutera mastudios ndichitsvaga talent mumastudios. Pandakazosanganawo nana Vanchoga nana Dobadoni ndo kwavaigara ndikashanda nawo. Saka kushanda kwandaiita pesa pa since music is my passion ndaingoshanda nchingonakirwa semufana uchinakirwa ungoti I'm just helping. And ndaita zvemanager maaccounts ana Vanchoga ana Dobadoni masocial media handles. Saka just helping ndichingonakirwa.
Zvadaro chii chakazochinja?
Saka 2019 ndona shanda na Vanchoga pandazona mukomana wandiri kumanejera maaccounts ake vandiri kumaketera zvinhu zvake apto trender ndopandazotanga kuzotreta music seriously. Ndakutotanga kunyatsisa time yangu yese kumusic. Ndakuzoti music inotobhadhara kai. Saka ndakashanda naye kubva ma2012 ndiri kumaform 2 kusvika 2019 paakazotanga kutrenda mulockdown mamuya ndaishanda naye. So haasi Vanchoga chete vandaishanda naye, ndaishanda nevaimbi vazhinji. Ende so mama challenges andikazotanga kuzosangana nawo ndakushanda nevaimbi vakawanda ndekuti unoona paunenge uchishanda nevanhu ka nemanager mastudios nemastudios andikashanda nawo kuita sana Re Music ana Beat Company. Saka unoona paunenge uchimanager like those studios paunenge uchimanager nevamwe vaimbi they don't take you seriously. Vanobati kuti management alright avakochese management. Ndosaka uri kuona even now vaimbi vazhinji havana management vanongozviitira zvinhu zvavo. Mutoonana nge management isina basa. Saka iwewe unongochionekwa sesina basa.
Makabva madii kuti vamwewo vakukoshesei pabasa ramunoita iri?
It's last year ndopandikazo ndapedza chikoro last year. Ndopandikapedza naita degree media ndapedza last year in December. Vandazobatanawo na producer anonzi Dr. Blakes. Tangobatanawo vatangovhurawo studio yatikavhura inonzi Atwood Music. So kubva last year kusvika up to now aiwa ndiri kuona pane big change. Vaimbi vakutorespecta kuti aiwa Poskavara vane studio yavo yavanoshanda na Dr. Blakes vana kutotanga kutorespectawo ukamuudzawo maideas akutoteka those ideas kuti anenge achizotaura munhu ane studio ane record label not Atrod Music.
Izvezvi pakugadzira mimhanzinde vapi vamwe vaimbi vamunoshanda navo pabasa renyu?
Vatinoshanda navo vari under our record label tina Badman Kuso. Badman Kuso, iye Dr. Blacks wacho, is also a musician. Saka inini kusaidi kwangu sa manager, ndinge stone manager, besides zvekuti he is my partner studio, but kusaidi kwangu necho manager is also a musician. Saka pano chi Dr. Blacks, Badman Kuso, Moka Makanika, Teachers, JTG, ndo vaimbi vatiri kushanda navo izvezvi kuAtrod Music.
Vamwe vechidikiwo vangada kutevera mutsoka dzenyu ndeapi mashoko amungada kuvasiyirawo vakateerera chirongwa?
Tinoona magetoits akawanda valose focus because of madrugs. Tine vataitoziva kuti uyai gona bora zvisingaite, and vanewo takatovataisira kuti for the next 3 or 4 years to come vanenge vakutotambira kueurope chaiko, but mukasangana nawo nhasi unogona kutobuda musodzi kuti ndiye munaigona bhora uya here. So chandinonyanya kukurudzira magetoyutsi kusiyana nezvinodhaka.
Kwanhasi tokumira pano mazaurukuro yataita nava Pride Kawara, avo vane studio yavo inogadzira mimhanzi uye vachimaneja vaimbi. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa, Sondo rinouya. Ini ndini Tabaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka, iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchachipiwa na Evans Zininga West Studio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi kwa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Ndinoku chingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chechitendero Religious Forum. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi tichapiwa shoko ramwari namudzidzisi Washington Taruvinga vekusarauru kumasvingo vekereke yaJesu. Mudzidzisi makadini, tinokuchingamidzai pastudio 7. Sanganai nevateereri, mutipe shoko ranhasi.
Ndinokutendai nhasi kustudio 7 mukoma Zininga, ndokukwazisai mose pasi rese munoteerera shoko ramwari nestudio 7. Nhasi ndine nyaya yandakabata yandinoda kuti tidzidze ine chekuita nekunyengetera. Nekuti vanhu vazhinji vanonyengetera Mwari, but minyengetero yavo haisviki. Saka regai tingowana rugwaro ruchatibatsira, ruchatiguida kubva kubhuku yaGenesis chapter 25 kubva pavhesi ya21. Regai ndichaverenga. Zvino Isaka wakanyengeterera mukadzi wake kuna Jehovha nokuti wakanga asingabereki. Jehovha akanzwa kunyengetera kwake. Rebeka mukadzi wake akava nemimba. Uri kuona nawo mudikana kuti tiri kuwana panapa kuti Rebeka akanga asingakwanisi kuva nemwana, but zvinhu izvozvo zvakagonekanwa kubudikidza nekunyengetera kuna Mwari. Zvoreva kuti Isaka pakunyengetera kwakaita kuna Mwari ndokwakasati Rebeka ave nemwana. Kune simba mukunyengetera kuna Mwari. Kana tikaenda kubhuku yavakorose, tinowana muapostora Pauro achitsanangurira hama dzekuvakorose, achivatsanangurira nyaya kuti mutinyengeterere pana chapter 4:3 dzavakorose, achiti mutinyengeterere nesuwo kuti Mwari atizarure mukova weshoko. Kureva kuti kunyengetera kune simba. Tikaenda kubhuku yamabasa chapter 12, tinowana Peter achinyengeterwa nekereke. Tikaenda kuna sekondi vatesoronika chapter 3 kutangira pavhesi ya1, Paulo anotaura achipa kupedzisira hama dzangu tinyengetere kuti shoko ramwari ripfuure richienda kumberi sezvinoitwa kwenyu. Tikaenda pana chapter 14 dzavakorinde, tinowana pavhesi ya13 Paulo achiti kana kune unotaura nendimi nganyengetere kuna Mwari kuti akwanise kudziinterpreta. It means prayer, mu prayer there is a power. Mukunamata Mwari, mukunyengetera kuna Mwari. Saka inini manje ndine nyaya yekuti vazhinji vanoti tinonyengetera but power iri hatisi kuriwana. Tinonyengetera but zvinoita hatisi kunzwika naMwari. Chii chiri kuitika? Hama yangu, rega ndikutsanangurire kuti hazviitike kuti munhu ukava nefoni yako, ukava nefoni yako ine moto, ine network, ine SIM card reactivated. Kana usina ATM, there is no communication between you nemunhu unoda kutaura naye. Vekoneti vakaisa chimwe chimunhu chinoti sori ndine urombo. Namba dzamadhaira idzidzi hadzina mari. Kureva kuti kunyengetera manje uri kufananidzwa nemunhu anenge achiisa airtime mukati make kuti ukwanise kutaura naMwari. Uye kuti iwe utaure naMwari iwewo unofanira kunge une SIM card riri valid kuti ugozokwanisa kujusa airtime inoenderana neservisi yauri kuita. Saka tichiti munhu anofanira kutanga aponeswa kuti agozokwanisa masa kunyengetera kuna Mwari. Haugoni kunyengetera kuna Mwari usina kugamuchira shoko raMwari rezvokwadi. That one hazvigoni kubuda. Ndosaka vazhinji vachinyengetera vachiti hatinzwike naMwari. Unofona sei kune foni isina airtime? Wonyengetera. Saka Paulo anoti ndiri Jerusarema ndakanga ndichinyengetera ndiri mutemberi ndikaita sendobatwa nemweya ndikamuona Kristu. Achinyengetera ndopa akaona Kristu. Saka pana chapter 10:13 ndopa anobvunzwa kuti vachagodana sei kuna Mwari kana vasina kuponeswa zvikanzi. Vachaponeswa sei kusina muparidzi. It means kunofanira kuwana muparidzi zvikanzi. Vanoparidza sei kana vasina kutumwa? Kureva kuti panofanira kunge pane connection kana vanonamata vadzimu havangomuki makuseni vachitotora doro nemazita emazitateguru vachidira pasi. Pati vanofanira kutanga kwava nemudzimu unotanga kumukira kune mumwe. Sezvakaburuka mweya papendakosta, padhe rependakosta. Mwari odenga kuti zvakanaka. Ndichanyengetera baba muzita raJesu Kristu. Ndinovanyengeterera vese vanzwa shoko iri kuti vakuzivei Mwari, musunudze mwoyo yavo nenzeve dzavo kuti vakuzivei, vatendeukire kushoko reupenyu husingaperi muzita nemuropa raJesu Kristu. Father, I thank you. Amen.
Tinotenda mudzidzisi Taruvinga nechidzidzo chanhasi. Vateereri nemiwo, ndichikutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya patichakupai zvechimwe chirongwa chechitendero kwanhasi. Togumira pano ndokuonekai nemufaro. Ini ndini Evans Azininga ndiri muWashington DC.
Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutienda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Yesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kushushikana zvikuru nekushayika kana kudzikira kwezvibodzwa mumakundano enhabvu yepamusoro munyika eCastle Lager Premier Soccer League pamwe chete nechikwata chenyika cheMawarriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kubva muna 2011 apo Premier Soccer League yakasandura zita kuve Castle Lager Premier Soccer League, hapana mutambo wemuno ati asvitsa kana kudarika zvibodzwa makumi maviri kubva mumitambo makumi matatu nemina. Gore iroro Rodrigo Ntuma aitambira Dynamos ndiye akapedza ari pamusoro pazvibodzwa mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezvina chete. Mwaka wapera wa 2023-24 William Manondo weCapes United akapedza ari pamusoro aine zvibodzwa gumi nezvinomwe chete mwaka wese. Izvi zvasiyana zvikuru nemazuva ekare apo vatambi vakaita saPeter Nyama, Moses Chunga, Sheki Tauro, Gift Mpariwa, Adam Lovu, Maronga Nyangera naZenzo Moyo vaikanda zvibodzwa zvaidarika makumi maviri pamwaka mumwe chete. Muna 1970 Peter Nyama akakanda zvibodzwa makumi matanhatu nezviviri 62 mumwaka mumwe chete apo aitambira Chibukushumba. Mutambi akanwisa zvibodzwa zvakawandisa mushure mekunge nyika yawana kuzvitonga ndeMoses Chunga weDynamos muna 1986 apo akakanda zvibodzwa makumi mana nezvitanhatu 46 mumwaka mumwe chete wenhabvu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti mazuva ekare vatambi vaitora nguva yakareba vachiveza tarenda ravo rekukanda zvibodzwa vachiri vadiki kwete zvave kuitika mazuva ano.
Takakura tichitamba yataiti hweshe bhora remusiritiro yariya asi ezvinezvika pekutambira pacho nhandare national team inonotambira kune imwe nyika ezvinezviko vadiki ava hatina mafacilities ekuti vafana tiite sharpen our skills.
Aimbotambira Kamuzuma United neFawon Shepherd Saizi anoti nyaya yekushayikwa kwezvibodzwa munhandare inyaya inoda kugadziriswa nechimbi chimbi.
Kamabhiladhi is a midfielder. Akamboita 7 games asikatambi. But Adzoka is a joint top goal scorer at 10 goals nemastrikers. Saka chatipita mu as a coach, ndinini as a coach, ndifanokusiya basi.
Nengo yeWarriors Friends Club vatinashe museti vanoti Zimbabwe haisisina vatambi vane hasha negedhe vakaita sana Shakeman Tauro.
Hatisina vanhu vane tingati rudo here kana kutoti vane hasha negedhe sezvaiitika kare.
Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaDarlington Musabayana vanoti panofarira kuita varairidzi vanoshanda nenyaya yekutsvaga zvibodzwa chete.
Pane anonzi makocha emastriker ndomoto anovanonzichiipa paprofessional language but ivavo ndo vatinoda ivavo.
Zvimwe zvikwata zvekunze kwenyika zvine varairidzi vakadai vamuseti vanoti zvikwata zvemuZimbabwe zvinofanira kuteedzerawo tsika yekupinza basa varairidzi vakadai.
Tofanira kuva tine murongerwo seanoitwa kune dzimwe matimu ekutoti pane vanhu vaigohwesa vatoti mastrikers iwavo vauyewo kutimu kana vari vekudhanamosi vanotorawo chivhitarisa evagohwesera gore iroro.
Asi kune vamwewo vanoti chinogona kunge chiri kuita kuti vatambi vemberi vasanwise zvibodzwa zvakawanda inogona kunge iri nyaya yekuti vatambi vekumashure kana kuti defenders vave kukwanisa kuvhara magedhe zvakasimba kudarika vatambi vekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reutongi hwejekerere reInternational Day of Democracy vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachiti munyika hamuna utongi hwejekerere. Asi vanotsigira hurumende vanoti Zimbabwe inotevera bumbiro remitemo mukuchengetedza utongo hwejekerere. Vanotevera nhabvu vochema-chema nekushayikwa kwezvibodzwa zvakawanda mumitambo yenhabvu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 nesonto mhla ziku 15 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano ndalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele.
Sicine abanye sebebuyela ezindlini from esithi wolo besifele i-transport yokuthi baye khona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road.
Umdlali wengu uqo osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi edlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye la kuDivision 1.
Into engayitshela abakhulayo secret ukuthi bengabambi into efana lembanje amadrugs mina ngiyithuta kunatha kodwa mina umuntu onganathiyo ongabhemiyo so ngibona kwansebenzela lapho.
Zonke lezi ndaba lezinye ezigoqela izokholo lezabatsha ziyalandela. Abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba langendlela okunanzwa ngayo amasiko esizwe sikamthwakazi sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi ovame ukuphatheka emkhosini yesintu njalo olilunga lebutho.
Akuqali impela ukuthi kube lamaqhugana kuphane kwafana kube lemikhosi into endala yasendulo so hayi lathi sasithe sike sibandakanye impela njengeminyaka yonke le sesike sathi sihambe ngahamba nami kwafana ke njengoba uyabungibona mina ke ngabe sengitshintshile sengikhuphile amabhashi lapha sengivunuleke isintu sakithi impela amahlabe ezulu kwelikamthwakazi okwesindebeleni hayi kwahamba kahle kakhulu lonyaka sibone better turnout kubuye abantu mpela abaningana mpela nakhona nje sisalokho singajabulisanga kakhulu sithi thina umthwakazi isizwe esikhulu kakhulu esilabantu abaningi kakhulu esiexpect ukuthi khona phana kumele ngabe impela kuyabe kuyinhlabathi ngoba abaningi bebengakunanzeleli mpela ukuthi kuba lo mcimbi owokugubha ukukhothama kwenkanyamba inkosi umzilikazi onguye umdabuli nomsunguli wasonisa isizwe esikuso thina singamaNdebele.
Kwakule nkosi yamaNdebele kwakulamachishi kwakulebutho kuhamba njani ngesintu ubukhona babo ngoba siyasibone njalo eminye imigubho efanayo yesintu kungani kuqhubeka njalo
amabutho ahlukeneyo iqweqelwa lukhona ibutho lenkwali lalikhona ibutho lenkosi lalikhona amachichi gaye ngezekele impela isibalo wakunamachichi avelela kubotsholotsho amachichi avelela ePlumtree amachichi avelela ngapha kwele South Africa ahlukahlukeneyo aholwa ngabogogo abahlukeneyo abakhangele ezamachichi kuyinto vele nje nasendulo kwakukuthukuthwe kwaqa sifike esigodlweni kuzothanyelwa impela inkosi kuthanyelwe kubungazwe impela okwezempilo nakhona nje lo mgubho ungasiwo ukuthi mhlawumbe ngifanise njengenqwala eyayiyo eyayisiba nesigaba nezigodi zonke nabantu abahlukeneyo lo umcimbi wokuthi sithi thina sibungaza inkosi umzilikazi njengomsunguli wesizwe o wa kuchama mshaka 5 September. So every first weekend, every first Saturday after mshaka 5 September or na mshaka 5 September enge Saturday weekend ukwenzela abantu nabo benelisa ukuthi bathi kwaqala basemsebenzini sikuyayiwa laphana ngo September.
Kulula ukuqoqa imicimbi enje sesikhangela indleko lemota zokuhambisa konke lokuthi abantu bebe khona bethi gwaqa
akhona ukuqoqa imicimbi enje akukho lula neze kunzima kakhulu so kusuka kube ukuthi labo lalabo abafisayo ukuncedisa bayancedisa umgubho lo uholwa MMCA ithwakazi kamzilikazi Cultural Association kuyinto nje sengingavele ngithatha ithuba ukuthi siyacela sivisivile ukuthi abantu noma ngokulisakana kwempuphu noma yikwini ongakukontributa laphana ukuthi abantu basuke bedlile ngoba ukudla sikuthengisi ama-transport resources abedingeka lo nyaka kunjenje sigcine mbayimba yabantu abanye sebebuyela ezindlini from City Hall besifele i-transport yokuthi baye khona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road. So siyadinga mpela ukuxhaso oluningi ukuthi umgubho lo ufezeke minyaka yonke.
Siyananzelela njalo ukuthi uyake ube khona kweminye njalo imicimbi yesintu egoqela enduna udakamela leminye nje njengaliyano odlulileyo wencwala le kungena njani lapha njalo wazithanda nini ezamasiko.
Mina ngiyangena sibili ngibandakanya kakhulu ezintweni zosiko ngikhulele emgenini nje ukuhlonishwa khona nakhona singamakholwa kodwa imvelaphi yethu iyaqakathekiswa uza kunanzelela ukuthi induna ungungumbane ungubaba ungubabomncane so into enjalo isenza ukuthi thina sisondele kakhulu esikweni sibe ngabantu okumele futhi babe lokuphitheka ngokulonda usiko ukubandakanya entweni zamasiko akusonto entsha kimi nasesikolo imbala mina ngangisenza 4 subjects ku-A-level elunye lwalo kwakuyisindebele ngisenzela nje ithando lwaso ngaphuma futhi nonkamisa A-level ngiphela 5 points so aba umuntu nje othanda usiko nangikhula nje sasidlala lapha emadaleni sidlala uchaka lapha nasigijimisana impela sifaka amasaka lapha sisenza le mkhonto lamahawu sidlalisana laphana into umuntu akhule ethanda usiko leculture ngiyayithanda kunye mina sengikhulile okungigqugquzela kakhulu yikunanzelela ukuthi kwesinye isikhathi kungathi lubhidlizwa amabomo usiko lusulu kukhanya impela ukuthi hayi kule ngabomo lapha ulimi akusabhalwa kahle abantwana sebefundiswa ulimi lungathi luyaxegaxega into enjalo iyagcina iphuma kakhulu ukuthi ube busy ngosiko.
Lowo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi othakazelela ezamasiko njalo elilunga lebutho esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg wele South Africa ngesizwe eziphathelane labasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngotabo kaNcube. Namuhla sixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe-Village 9 eNsiza. Umnumzana Ncube ukhala ngamathuba abatsha abasanda kuqeda isikolo.
Mina ngoba yakhathesi ndile 18 years but ngakhangela abantu abalingana lami ubuningi babo banatha bayabhima abasebenzi. Abanye bakhona yibo abacina sebetshontsha. Ngindaba zokuthi kuswelakala imisebenzi mina nxa ngikhangela mbona ngani ukuswelakala kwemisebenzi okwenza kuze kube njalo lamankazana ekokwenza ukuthi azithwale emancane ngoba lapha lingakhangela abaningi lapha eNsiza engafika kugrade 7 abadala abathi bekhala ngokuthi abala mali ukuthi abantwana beqhubeke besiya esikolo labantwana sebeswela even amaproject abangawayenza ukuthi beze bekwanise ukuthi bephile labo amankazana kwesinye isikhathi yabe sekhanyela ngodubu abe khanyelane nalo ekhaya lapho asuka khona yena abezalwa khona ebona ukuthi maybe ngibo yabe sokunzima icine esisiyayenda emncane ngendaba yokuthi engxenye yabe sebona ukuthi umfana lwana ngibo bathola something okungcono kula ngibo but mina ngokubona kwami mbona ngani yabe kuthiwa kule misebenzi abayenzayo ngabe abakwenzi khonoko
ni okunye okubi osokubangelwa yikuselakala kwemisebenzi lokho
abanye bakhona ngababhema ama drugs abangamankazana laba abanye bakhona babhema ama drugs abanye bezithwale bebancane abangabafana abanye balimazana bebulalana kudalwa yikhonoko ukuthi imisebenzi akula ngoba ma ulento yokwenza mina amboni ukuthi mina ngendlela engicabanga ngayo elongu le something oyenzayo amboni ukuthi ungaye ungaba lesikhathi sokucabanga ukuthi alimaza umuntu umbe ugamula umuntu ngebhemba awunye ukucabanga ngoba uyakule something oyenzayo ukwazi ukuthi ngento leyo uthona uyenza ntambama uchayisa uyabudini uyabufuna ukulala awubi lesikhathi sokuthi ucabange into ezingekho right
icebo obubona sengathi lingaphathisa kakhulu ekuqedeni lolu dubo yiliphi njalo ngubani ofanele akhokhele indlela eyokuthi kuqede udubo lo
sicela uhulumende ebesincedise sicela izandla zakho ukuthi asincedise sikwanise ukuthi lathi sibe something esiyenzayo like ezama-youth kube lama project amaningi ningatshiyeneyo ama project anjengokuthunga njengokufuya inkukhu njengokulima maningi vele ama project esingawayenza even ukufundela amanye ama course for free obuilding wathi wathi behambe bengena ngezindawo ngezindawo kube lani ngemfundiso ebakhona umntwana lo mntwana abe le choice yakhe azikhethele wonke ama youth abe elesifiso esinjengesami azikhethele yena umsebenzi abe funa ukuwenza ungaba lezi zinto eziningi ngeziyenziwayo ngibona ngani kungaba ngcono kakhulu so hayi ukukhokheleni lokhana izimbona ngani even yena upresident ukuthi uma ngaba lesifiso sokuthi esincedise noma kungaba le donor elingafisi ukuthi lisincedise thina siyakwanisa ukuzimela njengabatha mina njengami ukuzimela ngiyakwanisa even noma ngathiwa ngimele abanye isayizami ngakwanisa ukuzimela ngoba mina ngifisa ukuthi ngibe nekusasa elihle angifuni ukumosha ikusasa lami so thina into esiyidinga kakhulu luncedo from kuhulumende kumbe ku-any donor elingakwanisa ukuthi lisincedise sikwanise ukuhluma lathi sibe le something sizimele njengama-youth njengentsha yonke
kodwa-ke abanye ikakhulu abadala bathi hatshi abatsha abalezinsuku abafuni ukusebenza ukubona njani lokho
mina mbona ngani ukuyabe kusenza umntwana angafuni ukusebenza yimfundiso abe suka layo ekhaya le mpilo yakhe ayiphila ngibo ngoba labona ukuthi namananzelela isikhathi esiningi abanye abantwana ukubenza beze bengafuni ukusebenza yikuthi ngibo uyabe indlela ababe bemphethe ngayo babe bemphethe njengeqanda njalo bengamfundisi ukuthi empilweni kumele afunde ukuzimela
kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe-village 9 ensiza okhala ngamathuba abatsha asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutaboka Ncube
siyabonga taboka ngesizwe ezokholo
siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama nguntungamili Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla
simbonge uNkulunkulu uJehova wethu ubana uvumile ubana thina isaphila silizwe leli lizwi lanamhlanje ngoba nakuba yinhlanhla kubana silizwe angazi angitsho kabi abanye ingxenye yikulizwa kokugcina leli lizwi lanamhlanje leli ilizwi esihlanganelalo kuvuselelwa umoya sizehlukana esilithola encwadini kaIsaya chapter 59 ivesi lika-1 sisiya ku-4 ngabona kwenzela abangabe belikhuthile ngokukhawuleza sizabala sukela kuvesi 1 bheka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe yayinzima ukuba ingezwa 2 Keba bubi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa 3 ngokuba izandla zenu zingcolile igazi neminwe yenu ububi izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga nezilimi zenu zinyenyeza okubi verse 4 akakho omemeza ngokulunga akakho owahlolela ngeqiniso bethemba kokuyize bakhuluma amanga bakhulelwe ingozi bazala ububi. Izihlobo zenkosi ezithandekileyo, sikhulumile nje ngamanga lokwenza ukubi engathi ngokwabafokazana. Kodwa ke ikhona enye into esuka ngombono wami ibe isiqalekiso, yikuthi labo abasikhokhelayo, njengoba ngitshilo obaba yibo kumele bakhokhele emagumeni, kodwa labo obaba abanye imilomo yabo ebantwaneni lapha lakubomama ikhipha izinto eziyizibozi ezingafanelanga, kube buhlungu kakhulu ke nxa sesikhangela emphakathini, ikakhulu labo okumele babe izibonelo zokusebenza kahle labantu. Manje ke ngekuswelakala kwenhlanhla kumagumbi amane omhlaba, sokungathi amanga yiwo ahamba phambili esingathi yifeshini. Uyezwa umuntu ongumkhokheli ekhwela phezu kwentaba, abantu balalele bathi sesiza kuzwa okuza sisiza, kodwa bizwe amanga ahamba ngenyawo. UNkulunkulu kube sengathi kakho kwela kithi ubunzima bukhona empumalanga, entshonalanga, enyakatho kanye lezansi. Abantu badinga indlela ukubana bakhululwe ebunzimeni lobo, njalo bakhangelele kulabo ababaholayo ukubana abancedise njengoba beyizidalwa zikaNkulunkulu njengabo. Kodwa nxa kuyakhanya bonabo abaphambili beyibo abaqamba amanga, laba abaphansi baza kwenzani? Ilizwe libhekane lendlala, ilizwe libhekane lokoma, ilizwe libhekane lezinto eziningi, kuswelakala kwemisebenzi, kuswelakala kukagetsi, kuswelakala kwamanzi, izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo lemithi. Abantu babe sebekhangelela kulabo abaphambi kwabo ukuthi nanti udubo lani luyalubona, kodwa uye kuzwa bonabo abaphetheyo bungatsha ezitshiyene usukela phansi kusiya phezulu, uzwe umuntu esithi awulamuntu abulawa yindlala. Ayisilo qiniso lelo, kungakhulunywa uze umuntu ethi senze lokhu lalokhu lalokhu, kodwa phansi kakubonakali. Unjengobaba othi ebantwaneni, bantwa bami inhliziyo zenu zingakhathazeki, lizasutha. Bayasuthana abantwana, ungasukumanga wayasebenza, ubaselele. Ungaze uthandaze uNkulunkulu ungenzi lutho, uNkulunkulu uyakutshaya indiva, usuphenda ukuthi uNkulunkulu akekho. Kanti uNkulunkulu ulindele ubana ulunge ngaphakathi, wenze izinto eziyizo, uzelule isandla sakhe, avule le ndlebe yakhe, alalele imithandazo yakhe. Asikhuleke Thixo engcwele, sisindise ngokuba ngabalungileyo ngaphakathi singakafiki kuwe. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Maso uqala ukudlala umdlalo wenguqu esafunda esikolo semgoqo primary school eselokishini lenkulumane kobulawayo, njalo usuke lapho wadlalela iqembu leHighlanders labasakhulayo.
Ngathi ngisemgoqo ngasengiqala ukuyatraina kuma-juniors eHighlanders amanda 10. Ikho ngaqala khona kuma-juniors eHighlanders ngangikhotshwa ngu-Ali Babadube under 10, under 13, up to under 15. Ngamuva ngawu-Restars ubaba lapho amuva khona siyawu-Restars.
UMasuku uthe seleminyaka elithumi lanhlanu wathola ithuba lokuyadlala esikolweni yeHarare.
Sadlala i-tournament okuthiwa yi-Chom Kings. Iblau Province yadliwa ku-finali yeHarare Province, yayinabogogerere o-Evans, nangayinabo-Colmore, Stanford, Mube, ozibanayo bandira, ile-Trevor P.
Giri ngobile Ndlovu. So ngaba yi play of tournament kwa ngathola khona scholarship esokuya e Harare Agatashinet Soccer Academy eyayikhokhelelwa ngu-Dr. Regis Dzenga. Ngahlangana khona labo Onesimo Basera, ama Twins o Peter and Patrick Mbaiwa, ngahlangana lo Pride Afrenika o Elvis Meleka, Edward Sadumba nabanye nje engabaqambanga.
Ngesikhathi bedlalela iqembu le-Agatashinet Soccer Academy umasuku labanye bakhe bebefunda isikolo se-Lord Malvin esendaweni ye-Waterfalls eHarare, sona esahle saba ngumadla ezinye.
Sakwanisa ukuthatha i-Coca-Cola Cup esayidlalela ekadoma si-Lord Malvin esayenza sayaprezenta iZimbabwe eZambia, lapho ezahlangana khona the likes of Kenneth Mwene bedlalela iZambia ama-national team schools eMalawi bantumbalo Joseph Kamwendo. Ya kwaba nzima kithi atho 14 saba number 3 but replay of tournament yavela kithi Elvis Meleka log goalkeeper of tournament waba ngowethu Knowledge Jim.
Umasuku labanye bakhe bathe sebethe hluthu uDokotela Utsenga wabumba iqembu leHarare United ebelincintisa kusigaba seNorthern Region Division 1. Kuthe ngo-2008 Utsenga esechiye umdlalo wenguqu umasuku labanye bakhe basuke beyisithiyagalombili besiyadlalela iqembu leShooting Stars.
2008 yikho lapho engaqala khona ukudlala ku-Premier. Ngahlala la ma-players afana lo Leo Kurauzone, Edimashiri, labo Msaladi, Elliot Matsika, kochwa nguMike Matsibanyeka. Uyo wesuke lati ku academy so wayonga still coach khona ngale sasiy 8 and sonke siy 8 sadlala first 11 Shooting Stars. After 2 years nga umoto action adlala umoto action 2010 lapho esathatha khona league as a umoto action team.
Iningi labadlali akhule labo kudala bathatha umhlala phansi njalo masuthi okubangele ukuthi adonse isikhathi eside kangaka edlala kuze ngalaphezulu ukuziphatha.
So from 2008 up to 2023 isecret about mina yokuzigcina lokuhlala mbonthi ifit into enzidlayo ziyahambelana le nto engiyenza umsebenzi wami yini into engayitshela abanye abakhulayo secret ukuthi bengabambi into ezivana lembanje ama drugs la mina ayithuta kunathwa kodwa mina anathi umuntu onganathiyo ongabhemiyo so mbona kwansebenzela la
uma sikuzalelwe edolobheni lakobulawayo ngomnyaka 1987 njalo ukhulele lokuthini lenkulumane amanye amaqembu awadlaleleyo ngabalisa iHow Mine ibulawayo city talent vision kanye lendoni sakusa uthe ngemva kokuthatha umhlala phansi wabhekisa amabombo kwelengi landi njalo uthi uyake ehlangane labanye abadlali yadlala labo kudala kwele Zimbabwe ababalisa uMilton Ncube, uThomas Sweswe, uMomoyo, Edmond Muzane namo kanye labanye bezidlalela nje beselula amathambo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yesizwe umculi wengoma zomdumo we-disco uSikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms ehamba lama Golden Ladies bona abaphakulule iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Lama Golden Ladies bacela bese mzansi yena ke inzalo yasemandebeleni
Ndlovu ngidabuka phansi khona le emathopo ezintabeni esigabeni seWhitewater. Ngifunde eWhitewater, ngikhulele khona eWhitewater, mase ngikhulile ngasuka ngayo South Africa kula enhlala khona enjalo engisebenza khona. 2018 hambe ngaya eDalum Studio ngaya record i-album yami yokuqala nqa, irekhoda ngubaba uDenchanda i-album yami usigcwele ngamazwe. Then ngokuswelakala kwenhlanhla 2019 ubaba uDenchanda waseyashona, ngasuka ke ngaya kubaba uNgwenya uMoses Ngwenya the Black Moses we Soul Brothers ngayenza another album khona la ebizwa ukuthi Walala Wasala, ngambe khapha ngubaba uFred Gwala uMadamara Choman.
Lapho wagcina ezimela yedwa kwezomculo ukhanya.
Ngo 2021 I decided to open my own group, to create my own group actually. So i group yami ayibiza ukuthi i Golden Ladies. Ya ihamba nentombi enhle uDobuhle Malins, then you know Aida, yeah, is in Dobeng Hamban as a Golden Ladies. Sasinama albums, Amata to see Golden Ladies in a Sabalading 1 minute.
Lilamu ezo chisa sumana, sengu flatila sesipumaka njege, nino kanyi, aswechewe kita, njala ubachele, abalele kutipa ngautola ngapu mkulo wenu, njala wenge kumana lawe njani.
Ama albums la ayatola gala online, you just google or download Kanyi Golden Rhythms featuring Golden Ladies, uzithola zonke ingoma ozifunayo. Yes, then we ufuna ukusibhuka in anything sikhona si available. Uya WhatsApp ku 0027718242706. Siyanithanda sicela nisupport and sithanda ukubonga kini lonke senisupportile ngoba siyibonile utshintsho kakhulu. Ever since ngaba ne Golden Ladies everything just changed. Siyanithanda, love and peace. Mwah.
Umdumo wedisco ovela kusikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms ehamba lama Golden Ladies bona abasanda ukwethula iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yamaNdebele umzilikazi bakabantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lo abangenelisiyo bafinyelele. Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuze phatha kwakhe ngemfanelo yikho ukubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1. Selugqiba lapha uhlelo lwethulwa namhlanje abangenelisanga ukulalela lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.